tichitaurirwa unyi mwambare dzekumusana. Haa, ranga riri bata mupfupi bata murefu kana panzvimbo mumachicentral. Uyo unova muzinda mukuru wanga uchizikanwa uri muzinda wemhirizhonga kana kuti dura remhepo nechamupupuri chinowanzokonzerwa nehama dzedu dzemuzanu PF. Saka taindamo taita makuwerere chaiwo, ruzhinji rwauya anga ari masvosve panzvimbo vabva mumareserva akasiyana siyana, maruwa akasiyana siyana munharaunda yemumanzvimbo mumazowe. Imomo kuona kuti vanhu vari kutsigira shanduko takatsamara zvikuru, asi tafadzwa zvokuti taona kuti musambo wechinja ruyo rweshanduko rwatenderera rwapinda mutsinga dzemaprovhinsi ese dzevanhu vese. Haa, kusanganisira vamwe vezanupf vanga vachitaura kuti isi tasvotekana nekwatanga tiriko, vanga varipowo tichivagamuchira tichivatambira. Isi hatiiti zvokuparedha kana kuti kudisplaya vanhu, nokuti tinoziziva kakuti vana vembwa vasunuri musi mumwe chete, vasunurawo ngavatambirwe. Saka tafadza zvikuru.
Shoko renyu ranga riri rekuti kudii apa?
Shoko redu nhasi ranga riri rekuti takanangana nemuono wekuri kuenda nyika. Isi hatisi kuda kutiite zvekunyombana kana kutukana kana kuisirana pasi, kutirovera pasi nhingi kana kuti pasina nhingi, kuita bopoto negakava risina maturo. Tatichati kuda ndechekutive nemazano, tive nepfungwa, tive neurongwa, tive nemaonero matsva, utungamiri hutsva hwatiri kutsveta patafura, kuti vanenge vachidawo kupikisa zvatiri kutaura votsvetawo patafura. Nyika yosarudza kuti matomati anodikwa akanaka ndeapi pamusika. Edu akatsukira uye edu akachipa, edu haanzwisi mudumbu, edu anoraramisa. EZANU PF waziva ava Munangagwa ane dambudziko rokuti maganga aibva ibva haana kuibva. Ukangova tichashandisa pamaelection muna July robva warohwa nemudumbu. Saka ndoo musiyano watatichitsanangura tichitaura isu muono wedu kuti takatarisana nenyaya yeshanduko, takatarisana nenyaya yemukana, takatarisana nenyaya yebudiriro. Ndoo zvinhu zvitatu, makumbo matatu atiri kufamba nawo, asi tichivandudza kuti tova kuvaka Zimbabwe kuti ive nemuono mutsva, ive neutungamiri hutsva. Panodikwa maoko matsva, podekwa pfungwa itsva nemwoyo mutsva, pasina kudeura ropa, pasina kuvengana, pasina kuvavana, tisingashandisi masabhukusana mujibha wemapato. Tichivandudza nyika, tichivandudza munhu wese mumatunhu mumaruwa, tisumudzire magezi, tisumudzire mvura, tisumudzire mafoni, tisumudzire kuti pange pachiwanikwa kurarama kwevanhu zvakanaka. Vanhu vane utano, vanhu vane mari, mari muhomwe, munhu basa rake achiriwana, munhu wese kubasa patinongopinda isusu, munhu wese pabasa.
Asi vamwe vari kuchema-chema vachamisa kuti maakuita kunge basiketi ratizirai rekuti uku riri kurukwa, uku riri kurudunurwa, nekuti nechishanu chaicho takaona vamwe vachitora imwe nzira vakabuda mubato ava vana maikupe nevamwe.
Ko munogotaura kuti ibasiketi ratizirai rinoti uku riri kurukwa, uku riri kurudunurwa sei? Ivo vabasiketi pachavo MP vakanga varipo vanobva kumwe nezo vanga varipo vachitaura kuti hukuro mazuva ano ndedzeshanduko, munhu wese afanira kungotarisa kunyaya yeshanduko kubva kuMDCT, kubva kuMDCT neAlliance, kuti zvinhu zvese zvinge zvifamba pamwe chete. Saka vamwe vanenge vachizama kuti vangatsauka kana kurova matama enzira, mavatoka aita mavato haakodzeri kuva pamubhedha, aita mavato haakodzeri kunge ari parukukwe, anenge agadzira nyaya yake kufuga nokuwarira jira. Aita yake ndihombarume, saka anofanira kubata nyaya yake.
aitizwi.
Kana waredi?
Daa redi.
Ah, koi muno gota ora kuti basket rati zirai rinoti ukurukuru kwa ukurukuru kwa sei. Iwa wa basket pachao MP wakanga waripo wabaku mwenezo wanga waripo wachita ora kuti ukuro mazwano ndeze shandu kumunu wese afanango tarisa kunyaya shandu kwa kubaku MDCT kubaku MDCT ne Alliance kutisunu zese sunde swamba pamuchiri saka wamwe faninga wachizama kuti wanga tauka kana kuruwa matame enzira mawatoka aita mawato hako ziriku wapambenda aita mawato hako ziriku ngari parukukwe anenga gadira nyaya yake kufuga no kuwarira jira aita yake ndi wombarume saka anofana kubata nyaya.